bamene rangu zvita rinovanakiza kuririva neanoritaura vacho inga anetwake rangu zvita rinovanakiza kuririva neanoritaura vacho inga anetwake.
Yeah.